Hongu mhuri yeZimbabwe ine kodzero kwazvo yekuti vazive kuti mudzimai womutungamiri wenyika vari kunzwa sei kana vari kurwara. Vanhu veZimbabwe vane kodzero yekuti vazive kuti mudzimai womutungamiri wenyika vari kurwara, nekuti vanhu vese venyika yeZimbabwe ndivo vari kuita kuti mhuri iyoyo yekwaMugabe, that is mai nababa Mugabe, kuti vange vari kuita basa ravo kuburikidza nemataxis avari kubhadhara. Vari kutereswa mutero unoita kuti ava vaMugabe nemudzimai wavo vakwanise kurarama, vagare mumba mavanogara, vadye zvavanodya. Neko kurapwa ikoko kuri kubva imari iri kubva muhurumende. Saka hurumende ihurumende yevanhu, saka vanhu vanokodzera kuti vazive kuti amai vari kurwara. Mune dzimwe nyika kana mai venyika varwara zvinotaurwa mumapepanhau, mumaredhiyo nematerevhizheni, kuitira kuti vanhu vari kubhadhariswa mutero vazive kuti mari yavo iri kuita basa rei. Iye zvino yaakurapa munhu kana adzoka, vachiziva kuti apona. Kana ashaya, voziva kuti mari yavo yaakushandiswa kuviga munhu iyeye.
Ko, tichitarisawo zvinoreva urwere uhu kuchikwata cheZANU PF chinotungamirwa navamunangagwa, tinoona kuti mai Mugabe munhu akakosha zvikuru muchikwata ichochi. Zvinoreva izvi?
Zvinoreva kuti vachanetseka, vacharatidzika kugumbuka. Kugumbuka kwekuti ko zvauya sei kuti amai vatisimudzira kuti tipinde muhofisi yepamusoro-soro yeuvice president tichitorera mai mujuru. Saka mai vagozoitwa seiko? Vanove ndivo vakatigadzirira nzira iyoyi yekuti tive vana vice president.